A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 27th June 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to... We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the brutal torture that some people allegedly faced before the runoff of June 27, 2008.
Some people were allegedly maimed and even killed by suspected ZANU-PF supporters, forcing then MDC leader Morgan Tsvangirai to boycott the elections, while many of his supporters fled the country.
Today, on the anniversary of these events, the MDCT and some human rights activists commemorated this day.
So far this year, there appears to be peace in the country, although there is still tension and suspicion between the parties.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Onguva diva vatereri nevatariri nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana yatinoti Diaspora Live Talk Forum. Tiri kutarisa nezvezuva remusi wa 27 June, musi wa 27 June 2008, rinove zuva raiitwa sarudzo dzepresidential runoff, zvichitevera sarudzo dzakanga dzaitwa muna March, idzo dzakanga dzisina kuburitsa munhu akakunda pakati pava Morgan Tsvangirai nava Robert Mugabe. Asi sarudzo dzemusi wa 27 June dzerunoff idzodzo dzichigadzirirwa, pakaita nyaya yemhirizhonga yakauraya pamwe nekuita kuti vanhu vakawanda vakuwadzwe, izvo zvainzi mhosva zhinji, kana kuti vaiita mhosva idzodzo vazhinji vainzi ndeve ZANU-PF. Zvakasvitsa pakuti vaive mutungamiri webato reMDCT Morgan Tsvangirai varambe kupinda musarudzo idzodzo dzemusi wa 27 June 2008 dzerunoff. Vakata anengarambi ndichipinda mune zvesarudzo vanhu vangu vachikanganiswa. Vanhu vakawanda vakapisirwa misha, vamwe vakakuwadzwa vane mavanga nanhasi. Vakawanda vakatiza munyika vachienda kunze kwenyika yatiri kuti diaspora iyoyo, vachitiza mhirizhonga iyoyo. Saka nhasi tiri kutarisa makore gumi chiitiko ichocho chapfuura, uye masangano nevebato reMDC vanga vachicherechedzawo kurangarira zvakatora nzvimbo muzuva iyori kana kuti munguva iyoyo yesarudzo dza 2008. Ndo nyaya yatiri kukurukura. Saka pindai muchirongwa, chirongwa ndechenyu. Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje ke zulukandaba sixoxa ke ngodaba lodlakela olwenzakala phambilini kokhetho lwe-runoff mhla ka 27 June 2008. Siyazi ke ukubana phambilini kwalolu khetho impumela yakhona yayitshengise ukubana umnumzana Morgan Tsvangirai unqobile, kodwa ke phansi kwesekelo sombuso wayenganelisi ukuthi abumbe uhulumende, okutsho ukuthi kwakumele kube lolunye ukhetho lwe-runoff mhla ka 27 June. Kodwa kuthe kungakayenzakali lokhu, kwaba lodlakela olukhulu kakhulu olwathiya abanye belimele, abanye babaleka baya emazweni asebehlala khona. Sikhuluma nje abanye belokhu belamanxeba akhona okwenzakalayo lapha, okutshengisela uba naye kwakungakuhle sibili. Yikho sifuna ukuxoxa ngakho lamhlanje. Siyazi ukuthi bakhona abanye abasebehlala ediaspora lapha ke abalimalayo, lani lingasithinta ke sixoxe sane kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Jonga.
Vazhinji vakada kuziva kuti sarudzo dza 2008 dzakamira sei. Paiva nava Robert Gabriel Mugabe vachimirira bato reZANU-PF, kwotiwo vaMorgan Tsvangirai vachimirira MDCT, pamwe nava Langton Toungana vaive vakazvimirira kana yatingati independent candidate musarudzo idzodzo. Regai tinzwe kuti ndiani watinawo parunare pari zvino.
Yebo chonga silo mnumzana Chuma, Joseph Chuma. Siyakwamukela kuhlelo.
Libona hani lindiyani.
Siyaphila. Ngochuma lo.
Yebo ngochuma yena.
Hawu, lamhluku ulelizwe elincane asazi ukuthi ukuthi unathoka umlandi lapho.
Ya,
ya. Ya, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga kakhulu, it's always a pleasure to be
Ah, thank you so much. Mr. Chuma, we are discussing the period before the runoff that was in June 27th. 2008, we heard there were some reports of torture and so forth. What do you make of that, of those reports?
Existence. We must never find ourselves looking down to hitting each other and maiming each other and even killing each other simply because of a vote or a mandate to leave the country. That should never ever happen again. That was barbaric, and I hope and trust that the future shall never ever repeat that mistake, because that to me is a moment of village, and it's a moment of madness. A moment that is not even necessary in all life. People must learn to win gracefully and even lose gracefully too. That is how a person can be a better person at any given time.
Thank you so much, Jonga.
Vachuma, vamwe vari kuti dai zvaibvira hurumende iripo yezvino yava Munangagwa yabudawo pachena ichitsinhira zvakaitika muna 2008 izvozvo. Kuti zvinhu zvisingafanira kudzinga zvichidzokororwa semataurira amuri kuita dai zvichibvawo muromo wehurumende vanhu vanoti zvakadaro izvozvo zvinotipawo assurance yekuti hongu hurumende inesu mumatambudziko iwayo munoti
hurumende yaratidza kuda kuyananisa vanhu kuchengetedza rugare nekuita make sure kuti vanhu vanorarama within the confines of the law for the first time maona nezuro makandidate ese mapresidential candidates ekuenda kunosainirana a peace pact kurendo chavanzi inarare some of that has never happened again and mukuru wedu president Mnangagwa vari bhizo chingoriita rekutaura chinhu chimwe chete kuti hatide mhirizhonga hatide munhu anorova munhu hatide munhu anofosa kana kubanikidza munhu kuti aite zvinhu zvaasingari kuita munhu wese ngarambe ari pagwara rekuti munhu the voice of the people is the voice of God. Inzira yandiro nzira mwari and iyeyo manzwa iyo aibata aichengetedza ari kuitaura every day ari kuticha and akunyatoiita futi munorangarira zvakaitika kuvulawa White Stadium mukonsensi mangu nemushuremu wemugero nesaturday kwakaita bombing. If you was a paranoid person, I'm telling you, they've unleashed all sorts of terror and violence and probably soldiers all over and stuff like that. But Bulawayo is very calm. I'm in Bulawayo right now. That thing happening right in my conscience, right in my backyard. Nothing of intimidatory status is happening. People are carrying on with their ways. Even the security forces are carrying on with their investigations in a proper and orderly manner. So all this must be definitely a clear testimony that we've departed from that 2008 era whereby anything was just answered and met with violence. We are a violence-free government, we are a violence-free party, and we are living to that.
Thank you so much, Honorable Chuma. Vachuma vari kutsinhira nyaya yekuti hurumende yava Munangagwa ihurumende inoda runyararo sezvinogara zvichitaurwa naPresident Munangagwa. He said President Munangagwa always reiterates his call for peaceful elections and coexistence in Zimbabwe and also the signing by presidential candidates yesterday of a peace deal that saw parties pledging to work together in a peaceful manner in Zimbabwe. Chris.
So, Mr. Chuma, Honorable Chuma, you said the investigations are going on. Would you have, by any chance, an idea of if there are any leads or suspects? Mr. Chuma?
Yeah, I think we've lost Honorable Chuma.
Mm-hmm.
Yes, maybe I can just remind our listeners and viewers that you can phone us directly at 001-202-619-2077. I think Tine Mutereri, one blow for Magadi. Ah, Skona, Chris.
Love, oh, ngapi kwa ngwelizwe?
Ah, nite Goli.
Oh, se Goli. Okay. Ungasiphi imbono yakho?
Ya, imbono yami ngithi abantu laba bepolitiki bagcwele amanga kakhulu nokuzenza. Kakhulukazi izane PF baweshi ngoba khona izine honorable Chuma lapho uzozama ukudoda lolu daba lokubulala abantu. Izane PF ukudala ukubulala abantu ngibe proud ngalokho ukuthi babulala abantu. Baze basho bathi izane be-Europe. Bebulala abantu abaningi. Nechuma elapho yazi ukuthi bayabulala kudala bebulala abantu kudala ekhulumeza abantu bezimbabwe and basuke bathi bacabanga ukuthi abantu bezimbabwe bayiphuphuphu umuntu akhona uzafikakhazi ze hey bamnankagwa bakuyile bamnankagwa bamnankagwa into ezifana nalezo kodwa bayazi kahle ukuthi kwasayena lo mnankagwa kugraund wayekhona ku-2008 wuye futhi wayekhona ngoba wayeproud ngakho ukuthi khona yena abanye babaleka or omsasa obanibani yena wasala wafonela upresident nendlovukazi lababekizindlovukazi phakathi kamgazi ngazi ukuthi umgabo babeningi kuthini bebulala abantu abaningi naye bathi bande uChuma izandla zake zigcwele igazi labantu naye esongeyizano pia kudala bebulala abantu labantu la and bacabanga ukuthi bahlakaniphile bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu khona we-still judge them.
Ye, hayi kodwa Babandlovu, siyakhuthaza nje ukuthi nxa sikhuluma emsakazweni lapha sikhulume into ezilobufakazi. Nxa singathi uChuma ule izandla zakhe zilegazi, mbona ngani ubufakazi abukho la?
Okay, ngiyaxolisa ngokusho kanjalo, kodwa ke eqinisweni wonke umuntu wezane PF they are wicked people because ba-destroy impilo zabantu baseZimbabwe, bevulala abantu, beshiya abantu bengabafelokazi, beshiya iy'ngane zingena abazali, beyenza yonke leyo nto leyo ngenxa yokuthi bafuna imigabo ezisembusweni nje kuphela. Sasizobahlonipha ngoba baye empini badela impilo zabo beyolwela ukuthi kube ne-freedom eZimbabwe. Thina sasingazithi i-freedom le abayilwela i-freedom yokuthi only to vote for them. But siyabona kwamanye amazwe la South Africa abanye bahambe bolo umkhonto wethizi bahambe bayola kodwa abantu baseSouth Africa uma bezovota they choose. Angeke ubone i-ANC ngokuthi i-ANC ithumela abantu ukuthi biyobulala abantu or kuthiwe kune-operation okuthiwa nivotele kuthi lati leyo ababeyenza bona u-President Chuma nabo mnankaba kuthiwa operation bavotela phasi bengamula abantu izandla bebulala abantu into eyaziwayo leyo. It's only that you need to emphasize and tell me and understand. Because you are emphasizing and you are calling me to say, I want to fuck us. But you fuck us, you know, you know, why are you fuck us? You know, and I'll show you as you know. What do you tell me about that one? And with I'm very sure when you didn't imagine something, but I'm a plan of that one. If you want to go for that.
I suppose you're calling me about that one. All
right, you know.
Okay.
Mr. Chuma, Honorable Chuma is back. Maybe he can respond to that.
Mr. Chuma. Hello, Chuma.
Yes, I can hear you.
Yes, unfortunately, you didn't hear the full contribution by the previous caller, but he was suggesting that people from ZANU-PF are the ones with the violence. What do you say to that?
Well, I'll simply answer it by asking that the occurrences that are happening here are against the geographic.
I think we have a very bad line, Mr. Chuma. Oh. Hello?
I think we've lost Honorable Chuma again.
Mm-hmm.
But Just a reminder of what we are discussing about today, exactly 10 years after hundreds of MDC supporters lost their lives while others were displaced via violence that characterized the run-up to June 2008 presidential runoff vote. The party supporters and leadership are calling for a truth and reconciliation inquiry into the skirmishes, saying memories were still fresh in their minds. Nasi tiri kutarisa makore gumi tabva musarudzo dze 2008 presidential runoff dzakaitwa musi wa 27 June vebato reMDC vachitiwo dai paita kuti paitwe ongororo yekutsvaga chokwadi chakaitika mukupondwa nekushungurudzwa kwakaitwa vanhu pachitariswa zvakaitwa munguva yesarudzo idzodzo dzepresidential runoff muna 2008 kuti chokwadi chibude kuti chii chakaitika kuurayiwa kwevanhu kukwazwa kwevanhu nekutiza misha kwakaita veruzhinji vanhu vakawanda vari kunze kwenyika pari zvino vamwe vacho vaitiza mhirizhonga iyoyo vachienda mudiaspora. Alo, ndofunga tine muteereri. Alo. Ndofunga nare dzacho dzinenge dziri kuti netsei. Saka Chris ndiyo nyaya tiri kukurukura kana uchida kungoyeuchidza vateereri kuti nasi tiri kutaura nezvei.
Yebo chonga kakhulu sibili. Sithanda ukulazisa abalaleli ukubana lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lwe runoff eyomnyaka ka 2008. So kule minyaka elichumi 10 years lokhu kwadlula ukutsho ukubana lamhlanje yilo kanye ilanga lakhona okwenziwa khona ukhetho lolu olwe runoff kwase kutshaywa abantu abanye bayenza lokho okuthiwa ngesilungu ukuthotshwa sizokuthaba khona njalo abanye abafayo bebulawa ke ngenxa yodlakela lwezombusazwe lingasitshayela ke ucingo siyazi ukuthi ucingo lwethu lamhlanje lungani alungeni kahle kodwa inombolo zethu ngu +1 202 465 0318 lapho ke lenelisa njalo ukusithumela i WhatsApp message lisipha inombolo zenu sizalifonela bese sixoxa ke ngodaba lwethu olukhona lamhlanje besinxuse sibili labanye abazi ngokwenza kalayo kodwa kukhanya incingo ziyalo ukungena silo mnumzana Swithan Chirodza oye MDCT Veterans Activists yena okubulawayo siphinde sibe lo mnumzana Colin Chanza Chavengwa la ukunhlanganiswa efanayo labo besibanxusile kodwa ke incingo zethu zingani azivumi sizala kodwa siloko sizama ukuze sibathole ke abantu laba sixoxisane ke ngodaba lwethu lamhlanje jonga
Vateereri, tine chikurudziro zvakare kuti munge muine mashoko amunotumira kana muine zvamunoda kutaura shandisai mikana yemaFacebook page yedu pamwe chete neWhatsApp number muchitumira mashoko kuno pane vamwe vatumirawo paFacebook asi vanga vakanangana zvavo ndiri mukoma munyaradzi midzi vanga vakanangana nechiitiko chekubulawayo kwakaputika chombo chisachazivikanwa kuti chii chakaputika ikoko kubulawayo hanzi ini ndinoti kupinda kwemasoja mune zvepolitics ndiko kwakakonzeresa kubombewa kwevanhu kubulawayo ndoo maonero avo ndofunga tine muteereri parunhare makadi nhare dzacho yabva yangodimuka zvakare nhare iyeyi yemuteereri asi tichitarisa mashoko atambowana kubva kubato reMDC vakawanda vebato iri vari kukurudzira kuti dai hurumende yava munangagwa yaisa commission inoongorora kana kuti commission of inquiry kuti chii chakanyanyotora nzvimbo mukufambiswa kwenyaya dzemhirizhonga idzo muna 2008 uye vachipomerawo bato rezanu PF tanzwa honorable Chuma vachiti aiwa dai zvaita kuti zvikanganikwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvisadzokororoke muupenyu vachitaura kuti inguva yekuipa kwezvinhu inenge yakadaro haifanenge ichidzokororwa mukurarama kwevanhu asi totarisira kuti hurumende nerimwe zuva ichazoitawo kuti inge ichitora matano panyaya iyoyo nokuti pakarasikirwa vanhu vakawanda neupenyu vanhu vakawanda vakarasikirwa nemidziyo vanhu vakawanda vakarasikirwa nemisha nzvimbo dzakawanda nanhasi vamwe vanotya kana kufamba chaiko kuenda kunzvimbo idzodzo dzangove nzvimbo dzakaberekera imbwe nechiitiko cha 2008 ndofunga taana vaSwithan Chirodza vesangano reMDCT
Veteran Activists Association vari mutauriro wesangano iri vachirodza makadi
madio
aiwa dirimpenyu tinotenda kuti mapinda muchirongwa asi nhare dzedu nhasi dzinenge dzine shanje zvii zvamungataura pamusoro penyaya tirikurukura nezvayo makore 10 chiitiko che 2008 27 June chaitika
ndangoti vatereri vanofanira kuziva kuti swa 27 June munhu aive candidate ya Robert Mugabe aive election agent ya Robert Mugabe ndi Emmerson Mnangagwa munhu aitungamira Joint Operations Command inowanziwo inotungamira ma security forces emunomunyika yaiita basa rekuuraya vanhu veMDC yaitungamirwa naEmmerson Mnangagwa Mnangagwa ndiye aive chairman wejoko nguva iyoyo Mnangagwa ari chairman wejoko pakaitwa importation yema second hand AK-47 rifles kubva kuChina futi idzodzo dzakarambiwa nevanhu vekosatu vakaramba kuti dzitarike munyika mavo dzisiya kuno kuZimbabwe nepamusana pekuti vaiziva kuti vamunangagwa navamugabe henge vachadzishandisa kuponda vanhu futi dzaishandisa nemasoja dziri pachena kumaruwa kuuraya vanhu kuchiitira vanhu kune muenzaniso wabheta ichokururama aive nhengo yeMDC Youth Assembly akawanikwa akaboorwa boorwa nemabullets kwamurewa uko kune muenzaniso waanatondera ingira vanhu vese vakapfurwa handiti mabona zvekutoti even nguva yachona iyoyo perenchiri pachezo ake akapfurwawo nevamwe iye ari mukuru wemauto pakazoitwa kuongorora zvikanzi mao futi yaina yakashandiswa yakainge iri muZimbabwe nisina amari nguva iyoyo Emmerson Mnangagwa achitungamira joko akataura iye Emmerson Mnangagwa kuti nemuchirungu kuti the Zimbabwe newspaper is now a threat to state security pasina kupera masondo mairi motokari yeZimbabwe yakapiswa nemasoja ainge akapfeka camouflage kubybridge border post ndinodayira kuti izvo vatereri vakawanda vachiri kuziyeuka tiri ipapo tinoona kuti vamunangagwa vaive minister of rural and housing amenities paurayawa vanhu vanodarika e1000 vemdc vamunangagwa vakabva vapuhwa position yaminister of defence sechiremekedzo chekuti vaita basa rakanaka uchiponda vanhu vemdc nguva iyo ndo paakabva aita minister of what of defence saka nhasi uno hatizoshamisiki kana pachiputika zvimabhomba kupfi kunana baba field nekuti zvagara zvinongoendera nechi nemauto mukacherechedzawo futi nguva iyoyo yeJune 27 tinoona kuti vanhu vekugokwe vaishungurudza nemhuri yekwasai ndingangoti vanhu vanodarika 200 vegokwe vakatiza vachiya bulawayo vakachengetedzwa nemateki emubudo wayo vanhu vekunana shurugwi vachinetaona nabig story nevamwe vaiziti vana black jesus kudaira kuti more than 300 vanhu vanobva nzvimbo dzaanamberengwa nekumasingo vakatiza vachiuya kuno bhurwayo kuti vazochengetedzwe sekuti kuno kubhurwayo vana joseph musika nana dhavenga vainge vataurawo muzanuti yepolice bureau kuti we do not want matebeleland we do not want violence muno matebeleland saka mune vanhu vengwari nhengo dzezanu pasati paaita mavambo vekenge vadii vamira kuti havasi kuda violence kumatepeland naizvozvo takaona vadhiniso dhavenga vachidini vachinoputsa bhesi rezanup f kumatopo vachinoputsa rimwe bhesi rezanup f iti kumwe nezvi kuitira kuti kusave nemhirishonga asi mhirishonga yaivepo nguva iyoyo yaitungamirwa nejoko yaitungamirwa na va Emmerson Mnangagwa. Nguva iyoyo ndo nguva yakashaya va Elias Mtombeni kwa chivi. Vaionekwa kunzi munhu anga akamira nemusangano zvakasimba. Vakomana vezanu vakaita kuvisa machira nezvimwewo zvino zvaive nemoto kuita kuti muve nechiutsi. Vakazadza imba yake nechiutsi. Elias Mtombeni akafira mumba make zvichiitwa nevanhu vezanu PF. Muno mburuwayo mhirizhonga yaitungamirwa nemukomana ainzi Vuto Gati noumwe kwaMalinga ndo vaitungamira mhirizhonga muno mburuwayo. Asi violence yavo hainambotora vhiki sekutoti vanhu vaina vakashaya chii rutsigiro kune vamwe vezanu PF. Nguva iyoyo vanhu vanoda kuti vayeukidzwe kuti vatangirai vakatiza muno munyika vambopotera vachinotsvaka kuti vawanze mhirizhonga iyo yejoko. Vatangirai vakatanga vadini vaenda kuDutch Embassy vakazobuda vakaenda kuBotswana vakaenda kuSouth Africa vachitiza mhirizhonga. Tendai Biti akasungwa nguva iyoyo. Ndo nguva yatakarasikirwa nemagamba anenge anatondera indira vana Joshua Nyakedeza vakawanda veMDC
vachirodza.
Ndinofanira kupa vamwe mukana
vachirodza. Tinotenda, ramba henyu muri parunhare. Regai timotora muteereri tozodzoka kwamuri. Halo, makadi
ndipobayadiwo.
Ndiani vari kutaura?
Ndo Ndombomboja.
Mungadzorawo volume yeredhiyo yenyu.
Aregai ndizore. Ndadzora.
Mati zita ndiani?
Ndimbombota.
Mbogota.
Mbombota.
Mbogota. Mbongota. Muri kutaura nerurimi rupi? Taurai makarova neshona bva marova funendevere chete tigute kamwe chete.
Hai, zvakanaka.
Taurai tinzwe.
Ndanditi panyaya muri kutaurai zvokwadi kushungurudzika kuripo munyika. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakatambura 2008 yamuri kutaura izvo iyo ini awazeskola kuyunivhesiti yezimbabwe vanhu vaitambura zvekurevesa kwete zvona vanhu vachishungurudziwa to an extend yekuti dyunivhesiti yezimbabwe chero vakuru vayo nanhasi vanogona kukonfesa kuti yakambovharwa vanhu vachitambura kwete zvekutamba vachishungurudziwa nezvinhu zvaitika izvi zvamatongero enyika izvi. Tenexend yekuti vanhu vaiva asina kwokuenda ane chivimbo chekuti ndikuchikoro vakashaya kwokuenda. Asi nanhasi une zvinhu izvozvo zviri kungoitika asi izvi zviri nani nekuda kwenew dispensation yavapo iyi.
Saka ndaida kubvunza kuti saka muri kutenda ka kuti new dispensation yakwanisa kuunza runyararo munguva yesarudzo?
Izvo tinotenda chaizvo kwete shoma, zvasiyana nezvinhu zvaitika before.
Ko vamwe vari kuti vamunangagwa ndo vamwe vaive muhurumende nguva yakaitwa mhirizhonga idzodzo, saka hapana zvitsva munotiwo?
Zvitsva zviripo, kana chete kana nyoka kana yaivapo ikaomuka, nyoka isingatirumi vanhu, tinoti nyoka iyo yava nani panyoka yaivapo nguva iyoyo. Kana kurumwa kuya kwaimbovapo vanhu ichiti taimborumwa izvo tisingatirumi, tinotenda nekuti izvo hatirumi izvozvo. Kurumwa kwaivapo kunguva yatinotera hakutisipozvo. Saka singatitende zvitsva zviripo nekuti zviri kupa kuti vanhu tive nefreedom. Saka freedom iyo ndiyo yatotendazvo.
Aiwa, ndizvozvo. Chingodimurai zvakare nesindevele kuti dimu dimu.
wakati msiti nina nesikate saizu laayo awantu waba ndo kukata zero uzi na sirili. I remember by 2008 I was a scholar at the University of Zimbabwe day. And abantu badisappear ngesikhathi esincane kwathi umuntu ongasuye basuka sabaleka omunye omunye umzika ababa lo mama wakhe. Kodwa namhlanje lokhu akusekho ngoba sekunombuso omutsha. Umbuso omutsha lowo nxa kukhona manje abantu sebavumela ukuthi umuntu ofuna ukuyenza kuyenza akuyenze. Sekuqalisa ukuyenza sithi hayi siyinto entsha phela leyo. Abantu asihambe nengento entsha ekhona sibe sibona ukuthi isifikisa ngaphi. Nxa ingasifikisa lapho singaboni khona ukuthi isifikisa ngaphi sithi kuwrong. Kodwa nxa ihamba ngalelo hlobo sithi hayi i-right phela into leyo. Sibona ukuthi sizize siyithande sibona ukuthi isifikisa ngaphi. Into engayitsho ngamafitshane. Ngoba mdala kwakungiphethela lokhu khathesi kukhona phela silandelele okukhona ngaleso sikhathi.
Manje uzayavota yini ekhaya mnumzane?
Baba
uzayavota yini wabhalisa?
Hawu kakhulu ngisize ngiyovota mhlampeni sengithuzile. Sengithuzile size siyovota sibone okutsha kuthi khwini okuphumayo.
Manje njengoba ukhetho lungomvulo sike sakhuluma labanye abase South Africa bathi bazayihlule ukuya vota ngenxa yokuthi ukhetho lungomvulo. Wena uzenelisa?
Ngomvulo sithi usemsebenzini awukomsebenzini ukhetho lokuqala kuseni ngifika ntambama. Ngisikhathi ngesithe se-break ngeselanti. Ugijime lokho ukuphosa lokho okuphosayo ke laphana emganini kuzakunceda kusaza. Amnazayenelisa sibili sokumphuzeli.
Hayi kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzane.
Alami ngiyabonga kakhulu kazi.
Okay.
Ngimbombota.
Hayi siyabonga Mbombota.
Uthi Mbombota
lokhu Mbombota. Mnumzane ngiyalambuza kakhulu.
Maika basa wa Mbombota. Muri kufona muri kupi?
Mina nje Midlands.
Oh, Midlands. Ende iye zvino zvinhu zvakamira sei ku Midlands tichitarisa nyaya dzemishonga idzi.
Mina ngiyabhotabhota indawo eziningi ngateza kungahlangani loduka ngisiqamba amanga amangenazo amapoliseni ngaqamba amanga uzabotshela amanga akho. Angahlangani loduka indawo yonke hayi sikhawu ngisikhulu.
Thank you so much, Mr. Mbombota.
Hayi kuhle mnumzane.
Hayi sibongile.
Well, as you heard Chris, Mr. Mbombota is saying around this time it's peaceful in this area and he thinks that it is going to last until elections. But on the issue of the violence that rocked Zimbabwe, Mr. Mbombota is still on the phone. Hello, Mr. Mbombota.
Hello.
Yes, you are. Thank you so much.
Thank you so much.
Okay, Siboni.
Bye bye. Yes. So he was saying that the 2008, it is something that should not be repeated, and he hopes that things will be okay. And our Mr. Chirodza was explaining that during the 2008, guns were used by the army and some ZANU-PF supporters, and he mentioned the brutal killing of MDC activists Tondera Indira, Beta Chakurama, and others. He also mentioned the shooting of then Air Force of Zimbabwe commander Perence Shiri, who was shot on the hand during that same period. And he was talking of how guns were just all over the country. And I think most of these guns were unaccounted for. But we had to cut him short to give way to Mr. Mbombota. Maybe we can go to Mr. Chirodza if we don't have any other callers. Hello?
Hello, Mr. Chirodza?
Yes, I'm on the line.
Yes, Mr. Chironza, you were explaining about some of the events that took place and even giving us names. Because in the past, we have heard the government, ZANU-PF, denying that there were people who were actually killed, and here you seem to have thrown a few names here and there. But what are the figures from what you hear? How many people were killed?
Well, it's not what I hear, because I was with the MDC Information Department at the time. The affected people, the fatalities were in excess of 800, my memory serves me well, and the displaced people that could not be, I cannot give an aggregate from my position, but because I can only give Bulawayo statistics, but all over the country you had people who were displaced. In Bulawayo, we hosted more than 400 people, and the churches in Bulawayo, you know, took people from outside the city as refugees and kept them. As I speak, I'm sure you will in the coming days get some callers who will confirm to you, many callers who will confirm to you these incidents. But suffice to say that, you know, the army trucks were actually shown on TV during the time. Army trucks. And the Zimbabwe National Army is charged with the duty of protecting citizens, irrespective of political affiliation. But this is what actually happened in 2008. And Emmerson Mnangagwa was the chairman of the Joint Operations Command. And there are some people today who would want to portray him as some angel. It must also be remembered that he was Minister of State Security during the Kukurahundi era. So, you know, violence seems to be the synonym of Emmerson Mnangagwa.
Quite interesting there, Mr. Chirodze. Can you please stay on the line? We have another caller, Jonga.
Magadi.
Chiripo Magadi.
Chiripo Penyu. Ndiani wa Utaura?
Mutara na Mtoli.
Mu?
Mtoli.
Mtoli. Wa Mtoli. Murufo na Murukupi?
Ndugu South Africa.
South Africa. Muda Utaura na Urimi Rupi?
Zvese anything shona ndivele.
Ah kuluma zvirova izvese zviri zvitatu vanhu vanyasunzwa kuti vamutori vataura kuti
okay makadini mkoma cho right mkoma inini zvandani chichema nazvo ndezvekuti nyaya yakataura nemauto aya kuzvira kuti kuite mishonga or even before ndezvekuti tikuvada kuvanzwa futi vachitaura saizvozvo kuti vachiti ashuwa kuti hakuzoiti mhirizhonga ivo vachahenda overpower soon after ningi election even kunenge kwahwina kana ndiani kana ndiani ahwina kwete kuti vanyarare zvavaita zviya vaitipera zvese kuti isusu hatii asalute munhu saka izvozvo tinoda kuti vambobudawo futi munational television sezvavaimboita nemumapepa vechibudawo vakapfeka yunifomu yavo vachitaura saizvozvo ndomafungirwa ndanichiona kwozouya nyaya iyi yekuti kunotaurwa nenyaya yekuti kune 10 years kwaitika 2008 kwakutaurwa zvimwe chete zve 10 years ko izvi zve 34 years zvakaitika 83-84 zvokurayiwa zvegukurahundi hazvitaurwa nezvazvo sei kuri kuda kutaurwa izvi izvi hazvina kuitika kakumateverereni
ndikubatei muromo wamutoli ndofunga kana muchiteerera Studio 7 munoyeuka kuti nyaya yegukurahundi inotaurwa kakawanda sereki pamaplatform pano saka tinenge tichingoti chinenge chichiitika nguva iyoyo tichichipa mukana wekuchikurukura sakao rwendo runotapa mukana 10 years izo dziri kucherechedzwa nyaya gukura hondi ndofunga nyaya inogara ichitaurwa nezvayo sikuru
okay nezvekuti isusu hatidi vemapapa vemabato nkoma kuti kana vanenge avhura pati akushandisa nyaya yegukura hondi ngavazvisiye titaure tichienda kui kumberi tisangoramba tidzokera kumashure ngativakenyika tichienda kumberi hatina basa nazvo zvakaitika ndachitaure takatorerwa mukomana wedu wekugrandview uyu akadisapira nyaya yacho haisi kutaurwa yakanyararo saka isusu hatisi kufara nazvo ndibuyele ngesindebele
kuluma
ngesindebele ngithi mina into leyo bhuti eyokuthi amabutho kabakhulumi lokho ababekwenza before ukuthi bona bathi bona abasoze basaluthe umuntu ongazange aye empini bafuna ukusaluthe umuntu owaye empini cha sifuna ukubezwa manje bephuma futhi bekhuluma njengalokhuyana ukuthi thina lapho sibe lesiqokocela sokuthi laba bantu bazayenda over ipower ngoba manje ma bethulile futhi sasikwazi ukuthi le into bafuna ukuthi basinike amandla ma kuliwina omunye umangoma ngawina bamnike yini amandla kuzeke baseze bamnike thina sifuna ukuthi baphume kunye sinabuthele zizo esenza leyonke yiyo isikhalazo sami engisifunayo in English all what I wanted to say is we want the forces to come forward like what they have been doing before especially previously they've been coming out saying they won't salute anybody without the credentials of the war so we want them to come out on television again assuring the nation that there is nothing else they are going to do all they are going to do is to hand over power to whoever wins the election amicably that's what they want
siyabonga kakhulu ba Thank you so much. Chris says, you heard Mr. Mtoli saying that the army must assure Zimbabwe that it will support whoever wins the elections.
That's and, very important.
Yes, you also talked about some political parties that use the Gukura Hundi issue as a tool to garner sympathy and support. He says that should be stopped forthwith and Yes, I think it's name mteereri parunare makadi.
Tiripo makadi zvei.
I wonder mpenyu ini muri kutaura na Jonga Kandemiri na Chris Gande. Stande yani ikoko?
Na Jonga makadi ndai kutaura na Jonga ndi mukomanda wana.
Mukomanda wana muri kufona muri kupi?
Kufona ndiri Kadoma.
Kadoma, aiwa pindai muchirongwa ndechenyu.
Chirongwa titanda nanzvisi pati parikutaurwa nezvematongerengo esilence
ndizvozvo tiri kutarisa chiitiko cha 2008 nyaya yemhirizhonga yakaitika after sarudzo dzamarch 23 ziyaidzi pakazive kuchifanira kuitwa run off musi wa 27 june pakati pava mugabe navatsvangirai zvakazoita kuti vatsvangirai vabude inyaya yemhirizhonga vamugabe vakazopinda vegamu run off imomo vebato remdc vanoti vanhu vanopfuura mazana masere vakaurayiwa muchiitiko ichocho zviuru zvikasiya misha nekukuwadzwa saka tirikungotarisawo nyaya iyoyo nekuti nhasi 27 june paane makore gumi chiitiko ichocho chaitika
zvinhu zvinorwadza zvinotanda ngariro kuzvizvarwa zvezimbabwe zvakare chatinongokurudzira nhasi uno chinhu chese chine ndangariro zvechokwadi asi chatinokurudzira nhasi uno kumapolitical parties tinomakurudzira arese nowanhuwo tinonzwisa kuti tine mapolitical parties akawandisa asi tinokurudzira zvakare kuti ngatisadzokerai pagore ra 2008 hatina chacha zvinotidzosera senyika tinongori vanhu vamwe chete players mumutambo wezvematongerwo enyika izvozvo zvega izvozvo zvinokonzera kuti isusu vanhu vakabatana kana tikasaita violence hapana chinotidzokera senyika
asi munofunga imi kuti mapato ari kuteerera zvese izvi takaona nezuro vachinyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete vamwe vari kuti zvinogona kunge zvichiitika kuti vatungamiri vemapato vanotaura kuti hatidi mhirizhonga asi pagraund up totomboonawo mamwe mavhidhiyo atinge tisingazozivi hedu kuti anenge aine chokwadi chakadi asi vanhu vachitaura kuti aiva zviri kutaurwa izvo hatimbozviteerera isisu kuno kuti tinoti vanhu tipe masirio namba kana kuti kuno kuti kutaura kuti hatidi vanhu vanoita bato rakati munoona vanhu vachizoteerera here zvese izvi
ya mukoma jonga chinhu chazvinoita zvekudai so chekunyorana pasi chinonyorerana yes pa ground but chamunongozvoo ndekuti dzimwe mamwe emapolitical parties kuitongori chibvumirana chekunyorerana pasi but pa ground manje dziriko dzimwe dzenzvimbo dzakadzinonzi idzo dzeinogoya dzinoneta zvekuti zvekunyorana hazvina zvinozomboreva pa ground kana yes vakuru vanenge vachitaura rurimi rwakanaka chaizvo when it comes kuti taenda kune dzimwe nzvimbo dzakadai dai unowati kunye ikoko kunenge kusingatofambiki and hakutaurwe kana zvimbi imwe language isiri language yebato inenge tichitaura rine tidhominata ikoko saka zvibvumirano zvekunyorana zvakanaka chaizvo but bechechi zoti vakuru kana vachinge vanyorana zvibvumirano sezvatakaona zvichinyorwana nezuro zviya zviya then wopinda vachidzidzisawo vanhu vatsigiri vavo kuti aiwa hapana chatinowana kumhirizhonga tiri vanhu vamwe chete tiri zimbabwe imwe chete hatinai nezimbabwe hatinai kunze kwezimbabwe iyoyi tikazourayana mangwana tinokumbidzana anongoriwo mutambo wakafanana wesoka wekuti mangwana ndazvo zvakare kuzotamba nemunhu yebhora kana ndamuuraya mangwana ndotamba nani
thank you so much mukoma ndawana tinotenda zvikuru nokupinda pachirongwa taita mumwe muteereri zvakare ari parunhare makadii halo Linjani.
Hello.
Hello, Magadi.
I'm right.
Diana Rutaura. Hello. Umwanu ya kuluma. Ndufunganare ya we. Hello. Ndufunganare inenge iri kunetsa. Well, Chris Mkoma Ndawana saying it is something that pains and it's something that Zimbabweans do not want to look back at or think about. And he says party leaders should educate their supporters the dangers of this political violence. And he was talking on the signing of a peace deal between the leaders yesterday, that they can sign peace deals in Harare, but on the ground, things are different.
Wow, quite interesting. Let's go back to our guest, Mr. Chirodza. Mr. Chirodza, are you still there?
Yes, I'm still there. I wanted to come in during the time that another caller was deliberating on the issue of the army respecting the outcome of the elections this time around. And I wanted to say that the last time I read the newspapers, the president of the MDCT, let me put it this way, the president of the MDC Alliance, Nelson Chamisa, is on record having written to Emmerson Mnangagwa's office asking him if the army could recant its statements given over the years that a candidate who is not a war veteran cannot assume power once having won an election, and there has never been any response. So without the army recanting his previous statements, because it's still the same army that prevails. It's still being led by the person who led it, under the instrumentality of Joke. With that premise, I don't think I can be hopeful that the elections will be free and fair under this very army. I also wanted to say that because we are talking about June 27, I wanted to bring attention also to our listeners to the issue that, to the sorry issue that befell the Madzura and the family of Chaona village in Mash Central. We had four siblings, the Madzura Mende, dying on the same day, being killed because they supported the MDC. And they were allegedly killed by people who were under the influence of Xavier Kasukwere at the time. And at that time, Xavier Kasukwere, the information that we were getting was that...
Mr. Chiroza, just to remind you that, you know, these are allegations, and if we don't have proof, we should not mention names here.
Yeah, they were covered in the media. That's why I'm saying they're allegations.
Mm-hmm.
The allegations are that Xavier Kasukwere, you know, had mobs of youth who went around with a weed killer called Paraquat, which is a civic. And once you heard the chant the ZANU-PF slogans, you know, this Paraquat was... applied to you, and you know, you can just imagine what happens when something that is corrosive is on a person's skin. And these are some of the brutalities that we've had, you know, since that time. And as we speak, there's been no apology to the Zimbabweans. What we've had is statements could effect that let bygones be bygones. In other words, the perpetrator is foisting you know, just telling the victims to accept it as it were. And one surely cannot be hopeful under such circumstances.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris. Honorable Chuma is back on the program. Honorable Chuma?
Yes, how are you?
We are doing fine. Sorry for the poor connection, but I think... you've heard some of the callers and Mr. Sweden Chiroza on the line there, the allegations that are leveled against ZANU-PF.
Unfortunately, where I am, I have no network, so I couldn't tune into your program.
Okay. Yes, Mr. Chiroza is saying that ZANU-PF, and especially in Mashonaland Central, and Mashonaland East, where some of these violent incidences occurred, they were ZANU-PF instigated, and nothing has come out like from the government to condemn this.
Right. I think when I was cut off, I was about to say that the party. I was just about to give an example of what happened in Buera during the burial of their leader, when some rowdy people wanted to burn Mai Makupe and the Gutu in some hut there. And then now it was very irresponsible of us to then turn around and say MDC was violent, you don't have to burn Mai Makupe and stuff. We must come to a level, an era, of actually naming and shaming the particular individual who would have perpetrated that, who would have done that, or who would have wanted to do that. And that way, that is the only way violence is going to be stopped. I've stated often at times that the people are so quick to rush to an accident scene and take videos and pictures of people that are dying there, lying after an accident. But when there is a violent scheme there, no one ever produces a video that goes viral so that we see Mr. Chuma himself picking up a stone and throwing it out there, and it is shown in a video or a picture form. Then that way, Mr. Chuma can then be prosecuted easily. We don't see that, and I wonder why. Is it because that we'll be running for our lives or something? But I always think that somehow, somewhere, someone is able to take a picture or a video which will help us to then pinpoint to that individual, not the party. To simply say ZANU-PF is violent or MDC is violent is not good enough, gentlemen and ladies. We will not achieve what we want to achieve. What we want to say is that Honorable Chuma, a member of ZANU-PF, is violent, right? That doesn't say ZANU-PF is violent without mentioning Honorable Chuma. You will not then solve the juice of the problem. So
but Mr. Chuma, can I hold you there? You know, the reason why some people end up, you know, putting a blanket umbrella over the issue is because it's difficult if it's a state-sponsored thing to say who is the particular individual. For example, the incident at White City Stadium.
right now, mm-hmm. it's difficult to say, to point any individual. That's how it comes down to all these, you know, name calling and just painting everyone with the same brush.
Yes, that's what I'm saying. That it is therefore necessary that our people are taught and should actually use our technology to such advantages, because we want to know who exactly did that, who threw that grenade at the YC Stadium and tried to kill, I mean, and actually has killed two people so far now and tried to kill our president. We need to know who exactly did that. But if you just say, for example, now people just speculate and say, maybe it's a G40 because they're angry with the president, or someone who say maybe it's soldiers, maybe this and that. That's not good enough. What is good enough was probably if somebody could have had a picture or a video of that thing happening live, then that could help us to then say, this is really what happened, this is the president, this is the culprit. So if we are going to really deal with violence effectively, let us begin embracing the ideas of using technology to identify the individuals within that. Because like I've always said, I'm a member of the Central Committee of ZANU-PF, and I've said in almost every meeting, I hardly think that I've missed any meeting, we have never sat down and said, right, ladies and gentlemen, here comes the election period. Let us now unleash the dragons. Let's go out there and kill people and maim people and force people. No. Instead, we always preach peace. I remember even the late Vice President John Landa Nkomo even coined that statement of saying, peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. So we have always been talking about peace, because even Arthur Jim Gabe himself, he was talking about peace and everything, but then there's violence down there, and it's some of the members of ZANU-PF are doing that violence. And I would have wanted a decision by they say, so and so of ZANU-PF is at least terror in his area, is doing A, B, C, D, here is evidence. Then that way we are talking.
Okay.
Maybe Mr. Chirodza can respond to that, Honorable Chuma. Mr. Chirodza, you were coming up or bringing up some names in your earlier explanations. Can you respond to Honorable Chuma?
Well, I think if somebody who is in ZANU-PF, he has got to say something on behalf of his party, you know, but those are just words, you know. They really do not mean anything. He mentions John Landa Nkomo, and it's important to notice from the very beginning of this interview that I mentioned Joseph Msika, the late Vice President, Benito Dabengwa, and now he's brought in John Landa Nkomo. Those were ZAPU people. I also want to add the late Watchman Mabena, right? Although Watchman Mabena was prior to 2008 no longer a ZANU-PF member, Joseph Msika mentioned in the ZANU-PF political that there should be no violence in Matabeleland. And when a CIO officer, as reported in the press, and a CIO officer called Innocent Chibaya, tortured ZANU-PF youth at Magnet House in Bulawayo. That Innocent Chibaya was transferred from Bulawayo to Mutare. You can Google that information. And it was because of the resolution that were made in the Politburo by former ZAPU members. Those are the people who are under the school of thought of Joshua Nkomo. And ever since that time, the Zika Veterans Trust, which is led by the ex-freedom fighters, have gone around Matabeleland telling the former freedom fighters not to be involved in the violence that is coming from the command elements of Zanda, and mainly people like Mnangagwa. So what has happened in Matabeleland is that there has been a protective shield, and the genuine war of veterans...
Mr. Chirodza, unfortunately, we have run out of time. We would have loved to continue, but we don't have extra time. It's just like the stages of the World Cup. Eh? We'll call you again next time.
Okay, thank you.
Thank you so much. And would also like to say thank you very much to Mr. Chuma, a ZANU-PF member, for gracing the show. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Tichitendera vatereri vakwanisa kupinda muchirongwa chedu. Tinotirambai muchipinda muchirongwa zvestudio 7. Murara zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri.